Vagari ava vanoti hazvina musoro kuti kanzuru iende kuzeta ITF kundoshambadza basa rayo ikoko nekuti mari zhinji inobva muvagari vemasvingo ava asina kuendako. Vagari ava vanoti hapana mari inowanikwa nekanzuru kubudikidza nekuzvishambadza kuZITF. Kanzuru iyo yakaenda kuZITF kwesvondo rose inonzi yakabudisa mari yakawanda sezvo kwakaenda vashandi vakawanda pamwe nemakanzuro eguta rose avo vari kugara ikoko. Vazhinji vanoti bhizimusi rekanzuru guru rinobva mukubhadharwa kwemari dzemitero nevagari nekudaro hapana chainoda chakakura kuBulawayo uko kwavanoti vakaenda kunodya mari vari pazororo. Mugari wekuRodin amai Esther Nyambiya vanoti kanzuru iri kutambisa mari kuenda kuBulawayo nekuti hakuna vagari vekumasvingo vanoda kushambadzirwa basa kuti kanzuru iwane mari ikoko.
Tinotoshamisika kuti vaenda kune exhibitor chii isusu vagari tichisara tiri muno mumasvingo. Nekuti kuenda vakawanda kudaro vachienda kuBulawayo zvinoita kunge vagari vemumasvingo vari ikoko ndokwavaenda kune exhibitora kuti vazobhadhara marates. Nduye ingadai kuri kunzi kwaida kuendwa timu yachona yaenda yakawandisa nduye vachibudisa mari dzemaallowance dzemahotel dzechikafu imari yakawandisa iyoyo zvekuti ingadai vatiitira chimwe chinhu muguta rino mune zvimwe zvematambudziko atiri kusangana nawo zvange zviri zvitori nani.
Kanzuro inonzi yakaendesa vashandi vanopfuura makumi maviri pamwe chete nemakanzura ose ari gumi kuBulawayo. Uku vanhu ava vanopiwa mari dzekubatsirikana dzinosvika chiuru chemadhora emaRTGS pamunhu mumwe chete zvichireva kuti kanzuro yakabudisa mari inopfuura zviuru makumi matatu emadhora semari yekubatsirikana chete. Pamusoro pezvo kanzuro inozobhadhara vanhu vayo vose mari dzekugara muhotera kwemazuva mashanu inopfuura zana remadhora pazuva roga roga iyo inozopfuura zviuru makumi maviri zvemadhora isati yabhadhara mari dzestendi yekushambadza zvinhu zvavo muZITF. Mari yose inoshandiswa nekanzuru zvondo rose inogona kusvika zviuru zana zvemadhora. Vamwe vagari vakaita savaHardlife Mapingure vanoti mari yakashandiswa kuBulawayo yaigona kutenga mafuta emotokari dzemarara kwemwedzi mitanhatu.
Neza pakanzuro yedu tinogwadziwa zvikuru kuti iko zvino vakashandisa mari yakawanda zvotinogona kutosvika kana kuti petro yaigona kutenga kana dhiziri racho rekusenga marara ka vaigona kusvika kana 6 months mari iyoyo ichingotenga dhiziri rekuti takurirwe marara asi kuti tatora ne 3-4 weeks kana mwezi yako kune dzimwe nzvimbo havasati vatomboona kana mota yemabhini ya saa zvotishamisa kuti kanzuro yedu iyi inoti hakuna mari but they go ahead and spend more than mari inokwana more than 30,000 liters vachingoita zvisina basa enda kuZITF hakumbodi vanhu 30 chero vanhu 5 paexhibition vakawandisa.
Asi meya weguta remasvingo vaCullen Maboke vaudza Studio 7 parunhare kuti kundoshambadza mabasa avo kutrade fair kunobatsira kutsvaga vemabhizimusi vanogona kuzouya kuitira mabasa avo mudhorobha remasvingo. Asi vamwe vagari vakaita savangulumani Mulambo vanoti trade fair haisiyo nzvimbo yekutsvaga vanoinvesta mudhorobha kanzuri ichishandisa mari yakawanda kuti izvi zviitike.
Zvavari kutaura izvozvo izvo hazvii convince enough nekuti tikada kutarisa kuti chekutanga vane association yavo yemalocal government association ndo yavanofanira kusevenzesa sevehicle yekudana vainvestors. Iku kwavari kuinda uku hakusi kwavo ndekwemaprivate companies. Izvi nizvo zvii zvakatanga zvakangotanga iko zvino hazvina kutanga kudhara vakanga kusingamboindi kunana tradfe asi nenyaya yekuti maallowances ndo ari kunyanya kuteerera vanhu saka mastakeholders edu isusu maresidents ndo vanofanira kusea kwete kusevha international nenglish.
Vamwe vanoti mari yakashandiswa kuZITF inogona kushandisa kutenga mishonga yekuchenesa mvura kwemwedzi mitatu kuitira kuti vanhu vawane mvura yakachena. Mukuru wemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti mura vaanoziva muguti vanoti uko kutambisa mari inofanira kushandiswa pazvinhu zvakakosha.
Tikatarisa namba yevanhu vavanoenda nayo gore negore inamba yakakura chaizvo kureva kuti vanoshandisa mari dzakawandisa zvikuru dzinofanira kunge dziri kushandiswa zveservice delivery mari dzinokubhadharwa nevagari. Asi makore ose avaenda ku hapana chichatamboti taona chine pfundudzo chavadzoka vakabata kungoenda kwatiri inongova nyaya yekuti vari kungoenda kungonofara vachingodla mari dzekanzuro asi pasina chinobatika chavanodzoka nacho apa vachishandisa mari dzinofanira kunge dziri kushanda zvinhu zveservice delivery muno masvingo.
Vagari vanoti kanzuro inofanira kushambadza mabasa ayo panoitwa showa yemasvingo munanya mavhuvhu sezvo vagari vazhinji vachikwanisa kupinda mushowa iyi vachiona zvinoshambadzwamo. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Gandhi Maramba.